Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikunguru 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai kuchidzai kuti tiri live paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuri yeguta reBulawayo yombomisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi, Zimbabwe haipi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu munyika. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeguta reBulawayo inoti yombosendeka urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari zvichitevera kupera kugadziriswa kwemichina inopomba mvura kubva kudhamu reRecreation iro rinobatsira mukurerutsa dambudziko remvura muguta iri. Kanzuru yazivisawo kuti ichaongorora zvekare danho rekuwanisa vagari mvura zuva roga roga mwedzi wanyamavhuvhu. Asi kanzura veward 24 vaArnold Batsirai Dube vanoti kunyangwazvo vagari vave kuwaniswa mvura zuva nezuva, vanofanirwa kushandisa zvine mwero zvinoenderana nenobvumidzwa munzvimbo dzavanenge vachigara. VaBatsirai Dube vanoti vagari vekumisha yeveruzhinji vanobvumidzwa kushandisa 450 liters pazuva, kuchitiwo vanogara kumisha yevashoma vachishandisa 650 liters. Vagari vekudzimba dzemuturikidzwa kana kuti maflats vachibvumidzwawo kushandisa 400 liters pazuva. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa hwatanga tinahwo hwanga huri huri kuripilesa mapambu. Hwanga tine mapambu akaitwa 1940 hwanga achiisa mvura mudunhu reBulawayo. Saka taona kuti tikasaripilesa mapambu iwawo nekufa kwanga kuita, dhorobha ranga richozoshayiwa mvura kwemwedzi yakati kuti. Ndobva tabva tatisa urongwa hwekuti titenge mapambu manyuwani tobva tareplesa. Ndosaka taita mazuva anokwana gumi pasina mvura. Asi ichi chirongwa tachipedza, zvimwe zvese zvava zvima maina. Saka tadzorera kuti munhu wese akwanisa kuwana mvura. Iko zvino tiri kuti munhu wese asvike palevel yekuti munhu wese ave nemvura panguva yatakatarisana nayo. Asi pamberi apo tichadzokera panguva yekuti ndiMwari anenge akukondirola madhamu levels. Tatiubva nekurexena mvura kuti tive tinenge tine mvura kusvika patiri kudzokera papiki yerain season, munhu wese angowana mvura. So rexening yetoitawa kuita isisiri yemanimedi rexening, munhu wese anenge akukwanisa kuwana mvura. But takadaro tiri kuisa mamhezha akawanda kuti tisashaya mvura muBulawayo. Like kuti tiaproche zvinwa titiipe mapamba aya mamwe akafa anenge ari ezvinwa isati tirakwanisi kumapa sevhi. But tikavaaprocha vakatitendera kuti timasevhipe ave ari mumaoko edu yotilisa tikwanisa kusabulayo Bulawayo nemvura.
Tinonzwa kuti mune malita anofanira nge achishandiswa nemunhu pazuva, akamira sei malita?
Tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumahigh density, tine malita anokwanisa kushandiswa nemunhu pazuva kumalow density. But ndopa tiri kuisa awareness yekuti vanhu vari kurima magadheni, vanhu vari kuti isu tiri kuti no, let's specifically use this water. Pane kuti tiwadzire kuti tiri kuwana mvura for consumption, tiri kuwana mvura itoita for drinking kana kuti for using kumatoilets kana kuchi. But zvekudzoti vanhu vava kushandisa for gardening. Tezvatinogwa nekuita maawareness yekuti vanhu tingomirai kudaro, tingomeka shuwa kuti mvura iyi yataanayo.
Mune matanho amunozotora here kune vanenge vashandisa mvura zvisina mwero?
Hatina matanho atiri kutora, asi awareness yatiri kuvaudza nekuti vazhinji vacho chere kutobhadhara kwacho vari kutoneteka kutobhadhara. Saka iti like awareness yatiri kuti no, ngatishandisei mvura yedu zvakanaka, tisashandisa pakadai, tisashandisa pakadai, ngatishandisei, ngatibhadharei so that at least tetakwanisa kuti tikwanise kuisa mvura kuma residence chatisinga nete kuti mvura ichai kuri Mbulawayo
kanzura ve wedi 24 Mbulawayo va Arnold Batrai Dube vari parunare Mbulawayo na Jonga Kandemiri Jonga abatawo munyori wewe chidiki musangano revagari reBulawayo Progressive Resident Association muzvare Perseverance nyati avo vanoti vagari vafadzwa zvikuru nedano rekanzuru rekuvawanisa mvura mazuva ose
zvinofadza zvikuru kwazvo kuti Bulawayo City Council yatora chinambo ichocho nekuti vanhu vanga vanetseka zvikuru kwazvo nenyaya yokureshenwa mvura saka tinotenda chaizvo
tinoonawo kuti vari kukurudzira vagari kuti vange vachishandisa mvura zvine ungwaru kunyange hazvo vakukwanisa kuwaniswa mvura zuva nezuva imiwo sevagari munokwanisa here kutevera kurudziro iyoyi
isu sevagari maresidensi tinofanira kubetsera Bulawayo City Council kuitira kuti tikwanise kunge tichiwana mvura sematauriro avari kuita kuti kana muri kumafleti mufanira kunge muchishandisa mvura yakati wandei kana muri mumalod residential mofanira kushandisa uwandu hwakati kuti saka izvozvo semaresidensi tinofanira kubetserawo Bulawayo City Council kuti isangove iyo inongotibetsera we must also tisangane pakati semaresidensi kuitira kuti tirambe tichiwana mvura
kanzuro iri kuchemawo kuti vagari havasi kubhadharawo mitero yavo yemvura matanho apa hamuri kuitawo sesangano kukurudzirawo vamwe kuti vange vachibhadharawo mvura idzodzo
seBulawayo Progressive Resident Association takamirira maresidensi tinokurudzira maresidensi kuti then tabatsirawo kanzero yedu kuti ikwanisewo kuti tibhadhare marents kuita kuti mvura iyoyi yatiri kupiwa inge iri girini iyowo City Council ikwanise kudini kunge nyaya dzemabhini ikwanisewo kuuya kuzotora mabhini ikwanise kuita zvinhu zvakawandisa kuitira kuti service delivery inge ichiitika paBulawayo City Council
mune ramangwana munotarisirwa here kuti zvinhu zvingaramba zvakanaka kudai sezvaitika izvi
Bulawayo inoremekedza sesiti isingashayi mvura uyewo mvura yachona imvura iya yokuti iri very clean saka isusu semaresident association tinovimba stereke uye tichitenda kuti Bulawayo City Council irambe ichipa maresident ayo mvura yakachena
Munyori wewe chidiki musangano revagari reBulawayo Progressive Resident Association muzvare Perseverance nyati. Nyaya dzezveupfumi dziri kuramba kufamba zvakanaka munyika. Zvitengwa zvinenge zvichiwanikwa zviri kuramba zvichidhura zvakanyanya. Zimbabwe yatarisa kupi? Tabata nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFi University kuOhio tikabvunza kuti chii chavari kuona uye zvingaitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe.
Tiri kuona kuti tiri kufamba takatarisa kunorema nokuti hapana chati chachinja kunyanya kuzvinhu zvatoti ndomafuta enyika. Zvinofambisa ufumi kwenyika yatingati oiri yenyika iyai takatarisa isu kumagetsi anodiwa kuti ufumi kwenyika ipi neipi zvayo pasi rose rikufambire mberi magetsi ari kuramba achishayikwa totarisa zvekare isu kuiyo petro nedhiziri chaiyo ndo mafuta mamwe anoita kuti zvinhu zvifambe zvekare ari kuramba achingoshayikwa tobvapo toenda zvekumvura yokumwa chaiyo mumatauni umo mvura yacho iri kunetsa zvekare nokudawo kwamagetsi ari kushayikwa tobvapo toendawo muzvitoro umu zvinhu zviri kungokwira tobvapo toendawo kuvasevenzi mari hadzisi kuwedzerwa saka maonero angu ndokuti gwara ratakananga igwara rinorema chaizvo hameno kuti gwara iroro richatisisa kukumbira chirema saizvozvo asi nokuverenga kwatinoitawo zvakaisa samagetsi zvinoratidza kuti hapana tarisiro ingangouya yekukwanisa ku gadzirisa dambudziko ramagetsi nguva pfupi iri kutevera
kana makatarisa sekutaura kwamuri kuita hapana chamunoona chiri nani here hapana chamuri kuona chiri kutanga kuita kuti zvinhu zviite nani
handinyaye kuona zvakanyanya kuwanda zvangu zvekwehurumende iri kuzamawo kudzidzisa vanhu mibato yamavoko yokubika chingwa pachavo kuti munogonawo kuzvibikira chingwa zvimwewo zvatiri kuonawo ndezvehurumende zvayo inozama kuuyisawo mabhazi akaita samazupko akati chipirewo vanhu pamwe chete nezvimo zvitengwa tengwa zvavari kuitsa mumashopa muzvimashopu zvavo zvehurumende zvakaita samafuta zvakaita seshuga zvakaita seupfu kwavari kuisa vari kuzamawa havo izvo zvasinora sokuti zvishoma hatizivi kuti vangazviwanza sei nokuti zvingagona kuitwa nenzira iyo yasinokodzokerazve kumafuta enyika aya aya anoita kuti ufumi hudi husumuke magetsi mvura kuzoita petro nedhiziri kana zvichingoshayikwa chero hurumende zvainoita izvo ndo zvatoti isi kudai kanguva drop muocean woti kudai ndadira mvura mugungwa iwa wangoisa kapu chete.
Saka toita sei Professor Masocha?
Tingatotungamidzai hurumende nokuti ndo musoro wacho iwoyo, ndeyekuti hurumende ngaizvisungeye kubva iyo kubva kumusoro uko, kubve iyo mari yacho yekunze kwenyika ichipiwa vamabhizinesi vamwe vanowo, kunyanya ngaitange iko kumagetsi kwatohwawo kune zvikwereti uko, itange futi kumagetsi iko kwatohwawo kuna vamwe vane mari vane zvikwereti kuzesa kwacho ikoko, vangava vamwe vanhu vaiva muhurumende yakapfuura vamwe vari muhurumende yetohwawo kuna mazana namazana emari dzinofanira kunge dzakabhadharwa kuzesa ikoko. Saka vanhu ivavo ngavamanikidziswe kubhadhara zvikwereti izvozvo kana kutotorerwa kumwe ufumi hwavanahwo, nokuti vanahwo ufumi kuti vabhadhare chikwereti chavo chokuzesa ikoko. Ndo zvingakwanisa kuita zvimwe zvingakwanisa kuita zvokuti vanhu vezimbabwe ngavakwanisevo kukwanisa kudzidza kuzviitira zvimwe sokubika chingwa ikoko chionzi choshayikwa, munhu wavuyawo nenzira yake yekubika chingwa. Saka pamwe kudzidza kuzviitira zvimwe zvinhu kunopedza nhamo dzakawanda, nokuti ruzhinji rwacho tinogona kushora nokushora nokushora, asi vatoshora vacho hatikwanisi kuvachinja. Tikazvishora isu pachedu tinokwanisa kuzvichinja kuzvibetsera isu pachedu.
Muzvinafundo Eliot Masocha vari parinhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Pepanharu reHerald rinoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma gurukota rezveindustry necommerce vanguvizita Mangaliso Ndlovu kuti vafanobata chigaro chaamai Mufumira avo vari kupomerwa mhosva yeuori. Muchronicle mune nyaya pamusoro pekusungwa kwemasoja matatu ari kupomerwa mhosva yekupfuura mutendi weZionist Christian Church akafa kuBridge Bridge. MuDaily News nekare mune nyaya inoti nemusi wechina mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vachatungamirira bato ravo mukurangarira vakaurawa nekukuvadzwa nevanofungidzirwa kuti mauto musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani mangwanani veStudio 7, vana mukoma Jongwa, vana mukoma Blessing, vose vakateerera Studio 7. Zita rangu ndinoitwa Baba Eva, ndiri paSouth Africa. Kuchema kwandiri kuita kuti nyika yedu yaenda kumawere, yapindwa napongo, nyika yedu yapindwa naSatani, nyika yedu yagarwa mapapiro newakaipa, especially nhau dzira kupromotwa dzepabonde kuvana vadiki dziri kuenderana zvakare nenhau idzo dzirungotaurwawo kunzi mutemo uda kuitwa bhiri kuti mukadzi aitewo shamwari yake, murume achiitawo shamwari yake uko vachizosangana hapana nebvunza mumwe. Vana tisikanawo taakuitawo dzungu rokuti tinopuwawo pemisheni yekuti tisabate pamuviri kana kuti zvirwere vari pachikoro. Ko, kana vari pachikoro vari kuzviitireiko? Ngavarorwe kana daurorwa, kana daurorwa netenisi ngaarorwe aende, nekuti kuita zvepabonde kuratidza kuti iwanawo machuo wakugona kana kuti wakata nhumbu unogona kugesa umwe mwana iwe uri umwe mwana. Ini izvi zvenjoda kukonifema kune vanhu masatanistika izvika. Ya, nyika enda kumawere, nyika yaSodoma neGomora. Kutaura neshungu kwokushungurudzwa takakomanaka, ngatisapromotei upfambi munyika medu.
Mukadzi vanomukuma vandinana Jonga kandimire, ndoda kungotaura pamusoro pekukwira kwaita zvinhu especially shuga nemamwe mabasic commodities. Handoti hurumende dai yaona zvokuita paitwa nhaurirano zvinhu zvagadzirisika zvanaka, kuozina zvinomira zvakanaka. Kuno kumamisha vanhu tambura, vamwe vakuenda kunoita chikorukoza, nzizi dzoparara, zvinova zvinhu zvisiri raiti dai pakwanisa pagadziriswa paitwa nhaurirano zvinhu zvafamba zvine zvakanaka
mangwanani akanaka washamari studio 7 ini ndoitwa mukoma David Nduna ndiri kusouth africa kupretoria kusoshanguzve tinoda kutaura mhaka nezvekupidigurwa kwehurumende kunoitwa ivo vatoti vanoda kupidigura hurumende yavamunangagwa hakuna mutemo wati wachichauya wakaita sewana aiplana bhosa uya so izvi zvinova vari kupisa vasori madzimba makita sekuti macid vachiuya chidongokuwadza anhu madzimba ivo vanomboda kumbopidigurwa vambori papi chaipo chaipo pavanoda kupidigurwa vari chaipo chaipo vanonge vambozviona sei kuti vanoda kupidigurwa ndiani unonge vaudza kuti unoda kuvapidiguri panoda kupidigurwa hurumende yava munangagwa vanonge vazviona sei zvinhu izvozvo vanonyeba vanhu ava vanoda zvekutsikirira kuti vanhu vasakambera vasaenderere mberi nokusimudzira nyika tatenda ndiri mukoma David Ndura
mangwanani mangwanani vateereri vestudio 7 nevatepfenyuri vechirongwa ndoona sokuti maomero aita zvona kuzimbabwe panhau yemutengo yezvona pa kunyanya zvinana shuga izvo zvakuuraya machembere nemadhari edu kumusha uku nokuti madhari edu ajaira zvinanati izvo zvino manje kana shuga ichodari yakupuzwa manjeri yanga ichitobetsera vanhu zvakureva kuti upenyu hwevanhu hwaoma ndimwoyo pano pasouth africa
Makadiko Studio 7 mukoma Jonga tanonoka vandena mukoma Blessing ndini Dash Dash kubva paSouth Africa ndomboti ndipopinda zvepanyika yedu zvakaoma kana zvinhu zvichinzi zvongokwira hapana kuti mukademonstrata munotaurirwa kunzi tokufurai nyika yepi kana shuga yava kunzi $17 pakaipa tichafa tanguva marinda anofamba
pamusoro wevashamari vestudio 7 nyaya yekuti munyika muna mabasa uyezve matichasi kudzidzisa vanechikoro vanoswera vakagara kuchikoro tozongozikwanisa kuti vanechikoro vapedzisira vaita zvekunyengana vopedzisira vangobuda pachikoro yangotamba ita zvavanoda pedzisira vaita zvepabonde ndozvimwe zvokonzeresa izvozvo ndeye vanechikoro vaigara vane puresha vachipuwa mahomeworks kuchikoro vasingambaoni nguva yekuita zvepabonde izvi saka hurumende ngaigadzisisa izvozvo maticha adzokere panzvimbo dzavo hapi vana vechikoro mahomework vaigara vari under pressure and then vana vechikoro vanozoita shungu plus nyika mukati mabasa umwe neumwe waachaita shungu dzokuti kandapedza chikoro ndoata chakati zvinoi zvinongoziva chino vapedza chikoro ngogara pambaurisa mombe saka enda vatozopedzisa ichogurapirana tochisiya chikoro chandaona kuti zvangofanana kudzidza kana kusadzidza tangofanana vakadzidza vacho saka izvozvo zvigaro zvangu mumahembeni muno ndiri mujobheki musouth africa ndingotozvitambirira havo ndiri mumapurazi vangu mumahembeni asakuri vangu vamadhandari tatenda hangu
nyaya inongotambika pavana munangagwa vanongoti aita ngotongawo zimbabwe pasina chavanokona kutoka nazvo zvaakutoremera kumusoro sezvinhu sinzi vakangobvira vetingotongwa tongotongwa tongofa ndangotonga aiwa kuti tingotoriisa nyika havana chipo chokusimudza nyika kakota zvavo aivazama zvavo vapawo vanokwanisa vakaita sevanatambisa pachino chinodzobva ropa dzimwe dzinguva zvingaitawo zvirinani zvaramba zvaramba musharo kwagaro dai manga muri mweni maimbosiya mumbopowa vana vadoko mumbotongwa mumboonawo zvavanoita nemakagara zvepachera tinozviziva dzenyu dzakawanda dzamakapara panguva yekukura kuti hamungaendi kosungwa nekuda nekukutwa kwepachigaro muziziva aiwa ami yachivamira nemi kana iri kuti ami yachivamira nemi asi kana mukanyabvepo aiwa hatimusungi tinongoti munhu wedu watanga tinayo
pastudio 7 apo makadii vashamarari nevateereri vestudio 7 ini maonero angu andinofunga ndeyekuti dai vamunangagwa ka vasina kugobvira vabirira zvavo pamafuta apo vakapa vashamisa nguva yavo pamwe kudai zvezvi vana vezimbabwe tiri pane rimwe revhu riri nani pane kutambudzika kwataa kuita tichizobudawo tichienda kune dzimwe nyika kudai kutsvaga kurarama nekutsvaga chingatiponese kuti mhuri iwane chekubata asi washanda mari yacho kuno nedzimwe nyika waenda naye ikoko yakunoenzera nemari yeko zvinenge zvisinganyatsoringane zvisinganyatsofadzi ndo maonero andinoitawo
Awa wange wari vatereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi. Tine mameseji enyu mazhinji atisingakwanisi kushandisa nekuti munotaurira pasi pasi. Taurirai nenzwi riri pamusoro zvigonzwikwa. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vasungwa makumi mashanu nevaviri vakaurawa nezuro muvhuro apo pakamuka kurwisana mune rimwe jere kumaodzanyemba kweBrazil. Mukuru wejere rinonzi Altimira anoti pavakafa ava gumi nevatanhatu vakange vakadimburwa misoro. Kurwisana kwevasungwa kwakatangidza mushure merimwe genga rapinda mune rimwe divi rejere. Zvakatora maawa mashanu kuti mapurisa vamise kurwisana uku. Mauto eSudan apfuura akauraya vana vechikoro vashanu mumomo yange ichiratidzira kusada hurumende yemauto munyika iyi. Sangano reSudanese Doctors Central Committee rinoti mauto apfuura vanhu ava muguta reAl Obeid pakakuvadzi wavo vazhinji. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica vanoita mabasa akasiyana-siyana vaungana muguta reWashington DC. Munyarikani pagungano regore rino igurukota rezvedzimba muhurumende yeAmerica Dr. Ben Carson. Gore rino nyika yeZimbabwe yange yakamirirwa nevechidiki vanosvika makumi mana nevaviri. Mike Holloway Studio 7 abata vamwe vevakamirira Zimbabwe paurongwa uhu kutanga naEdgar Gweshe.
Chandinganyanyoti chandaona chakanyanyokoshesa pane zvataurwa navaCarson inyaya yekutoti ramangwana redu isu sevechidiki vemuAfrica rinotova mumaoko edu. Saka ndingangoti vaita kurudziro yakakosha zvikuru yekuti isu sevechidiki tiri kuno sema Young African Leaders tine basa guru kwazvo rekuti tinge tichienda kudzinyika dzedu dzakasiyana-siyana tichinokwanisa kunokurudzirawo vamwe vechidiki variko kuti vange vari involved munyaya dzine zvekuita nezvematongerwo enyika uye nyaya dzine zvekuita nebudiriro dzenharaunda dzedu dzakasiyana-siyana.
Kunze kwemazwi ava Carson, pane zvimwewo here zvabuda pachirongwa nhasi zvamungati ndizvo zvakufadzai?
Ndinganyanyotaura ndakatarisana nebasa rangu ndingati nyaya yecivic engagement. Nyaya yekunge tichikurudzira vanhu vari munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana kuti vange vachiparticipata muzvirongwa zvebudiriro, muzvirongwa zvine chekuita nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Ndingangoti izvozvo zvava zvakandikoshera zvisingaiti.
Right, vaGweshe, maane 6 weeks muri muno muAmerica, chirongwa ichi chiri kupera nemusechina, ndenge makudzokera kuZimbabwe nemusechishanu. Pane zvamungati madzidze here pachirongwa ichi zvamakatarisira kuti pamodzokera kuZimbabwe muchange muchidzidzisawo vamwe vechidiki uyezve muchange muchizvishandisa kuitira kuti musimudzire maitiro amunoita basa renyu?
Zvatadzidza zvakati wandei, asi chimwe chandaona chakanyanyokosha kune nyaya yandandisati ndataura, nyaya yevolunteerism. Iyo inosanganisira nyaya yekuti vanhu tinoshanda pasina mubhadharo kuti tinge tichiunza budiriro munharaunda dzedu dzakasiyana-siyana. Takaona isu tiri kuno kuti zvimwe zvatinenge tichiyemura kuti vekuno vakabudirira hazvidi mari mukati, asi zvinhu zvinoda kuti pawana anoita simba rekumobhilaiza kana kuti kukurudzira vanhu kuti tinge tichiita mabasa akasiyana-siyana anokwanisa kuunza budiriro munharaunda dzedu dzatogara. Kune zvenyaya yekuparticipation mumapolitical processes kuti isu sevechidiki hatifaniri kunge tiri vanhu vanongochema takagara, asi tinofanira kuti tinge tichiita take charge of masituations atakatarisana nawo, tichikwanisawo zvekare kuparticipata mapolitical processes kuti tinge izwi redu richinge ringe richikwanisa kuti rinzwikwe kumusoro.
va Edgar Gweshe umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Mike aitawo hurukuro namuzvare Samantha Svanda ari muchirongwa chimwe chetecho.
Kubva pandakasvika pano pane nzvimbo dzakawanda dzatakaendeswa. Of which kuZimbabwe handina kana mukana wekuti ndimupindi. Nzvimbo dzinenge Senate tichitaura nemasenators. And I think my feelings iwayo yekuti zvonindambosvika panzvimbo yakadai. For me, ndizvo zvandiri kuti ha, zvandiitira zvakanaka. Saka munhu akaita saBen Carson ari respected kudaro. Munhu akaita like Sejari yemaSiamese twins zvandiitira zvakanaka kuti chokwadi ari kutaura neni musi wanhasi atiudza kuti zvoni iye angasiri munhu anogona kuchikoro but atiudza kuti pfungwa dzedu dzinodzidzisika pfungwa dzedu dziri capable of kuita zvinhu zvikuru kana tikazvikomita
kunze kwemazwi ava Carson pane zvimwewo zvabuda here pachirongwa zvamungati I want to raise zvandinakidza ndizvo zvandibata munhu
pane mudzimai anga aripo President of Heritage Foundation ataura mashoko makukutu kuti pane investment yataitirwa sevanhu vechidiki you know vakawanda vaka applyira Mandela Washington Fellowship I think across Africa ingeri kuma 78,000 vakachuza 700 chete saka akachizvoni pane vanhu vakawanda vainvestor matiri saka ndinonzwa responsibility hombe yekuti ndinofanira kuchinja kwandogara ndofanira kuchinja ndiseve hurumende yangu you know ndiseve community yangu
chirongwa ichi pachakatsanga chachiri pasi pevaimbo yemutungamiriri weAmerica vaBarack Obama chinhu chikurusa chavainyatsobata nyaya yecollaboration kudyidzana vakati vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzekuAfrica mofanwa nekudyidzana pane vamungati masangana navo here vamungati aiwa impandodzokera kuZimbabwe iwe neni pamwe chete tikushanda pamwe njani
okay so first of all kuinstitute kwedu kuDelaware kwandandire tantiri 25 saka vese 24 ndiri kutoti ayo ndoda kuti mukadzokera kunyika dzenyu I want to follow your work zvamuri kuda kuita ndoda kuzviteera ndoda kulika paFacebook ndoshare nevanhu vese kuti vanhu vese vazive but pane musikana wandaona anonzi Debra wekuNigeria tinoita basa rakada kufanana saka tiri kuda kuita exchange summit education ichaitirwa kuNigeria nekuZimbabwe tiri kuda kushare kucollaborate tiziyo kuti chii chiri kuitika muEducation sector vanhu vane madisabilities vanga accessa sei education munyika medu
muzvare Samantha Svanda umwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship Mike Webe weStudio 7 ataura naye ari muguta reWashington DC
Military heart.
Ndaguva kamsha, asiyana inorova mama. Hatichanda kusasana, inganguva yadofamba mama. Ndanyora ndiyo ndiyo yerudo,
ndiyo yerudo,
ndiyo yerudo, isere mitoso mama.
Ndiyo yerudo.
Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai Hausumbo venga mai vangu kana hama zangu Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai Hausumbo venga mai vangu kana hama zangu
Ndiyo yerudo ja praise Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau Kanzuri yeguta reBulawayo yombomisa urongwa hwekukamura mvura inoenda kuvagari. Uimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi inoti pasina mvura nemagetsi, Zimbabwe haisi yakakwanisa kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare Manheru, ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.